This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare manira anasi, uri musi wechishanu chivabvu 30, 2014.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tasvika kuma 10 kuye wanga chitonamata. Tibva tasvika ipapo takaedza kuti kurukure navo tibva tatanga kuva Ireland tibva tatanga kutirwa vanhu netsimbo dzavo dzanga vakabata dzemushenjere saka patokuvara mapurisa vandinavo zvinoti paHarare Hospital kutaura kwandidina vandinavo E5 vatokuvara nemutungamiri weHarare anonzi Lamek Chitope atokuvarawo zvakanyanyisisa saka vari kutosonwa izvo zvekutaura kunoko.
Mumusha webudiriro munoita chitsvuku chinosiya mapurisa nenhengo dzechechi mbiri vakuvara zvakaipisisa mukurwisana kwaitika nhasi.
ZANU-PF yoyambira matunhu ayo kuti sarudzo dzichaitwa pakongresi yebato hadzisati dzadaidzirwa.
Nyanzvi dzokurukura zvinofanira kuitwa nevatungamiri vemapato kana nyika kana vari murwere.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi nhasi kwaitika mhirizhonga inotyisa mumusha webudiriro 2 muHarare mushure mekunge nhengo dzechechi yemapostori yeJohani Masowe yechishanu dzarwisa mapurisa anodzivirira mhirizhonga pamwe nevakuru vesangano reApostolic Christian Church of Zimbabwe. Vanhu vakawanda kusanganisira mapurisa vanonzi vakuwara vamwe vavo zvakaipisisa mhirizhonga iyi. Vamwe vakuvara ava vasere vanonzi vaendeswa kuchipatara cheHarare, vamwe vachinzwe vaendeswa kuParirenyatwa nekukirinika yekubudiriro. Mhirizhonga iyi inonzi yatanga mushure mekunge vakuru vesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe vachitungamirwa nemutungamiri wesangano iri vaJohanis Ndanga pamwe nemapurisa vashanyira nzvimbo inonamatirwa nevechechi iyi kana kuti Sowe iyo inotungamirwa namadzibaba Ishimara Mufani ndokuzivisa kuti chechi iyi yakanga isabvumidzwi kuvepo. Danho iri rinonzi ratorwa mushure memashoko ekuti chechi iyi inotyora kodzero dzevanhu. Zvinonzi vana havabvumidzwi kuenda kuchikoro, vanasikana vanotariswa umhandara, madzimai akawanikwa asisiri mhandara vanonzi vatsvagire varume vavo mhandara nezvimwe zvakawanda. Hatina kukwanisa kubata vecheche Johani Maso yechishanu kuti tinzwe divi ravo. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vari mumusangano. Asi takwanisa kubata mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Dr. Joseph Paganga kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Zvaitika ndezvekuti pane sangano rinonzi reJohani Masowe yechishanu rinotungamirirwa pamweya nevanonzi baba Ishmael Mufani. Vane dhoktrini yavainayo yekuti vana havafani kuenda kuchechi kubva kugrade 0 kusvika kuwhatever level. Vane yavanoti operation recovery yekuti kana baba vakaroora vasiri mhandara vanofanira kuti vapiwe mumwe musikana paso ipapo ari mhandara, nekuti vakaramba vakadaro vakazofa havapinde yaanoti paradise. Iyozve ari kuti ane imwe yaanoti Kenani kunova kugara kwakanaka tiri pano pasi, hanzi havazopinda ipapo, saka vanopiwa vanasikana ipapo. Vanofosera zvakare virginity test kuti vati kana nababa vakaroora dzisiri mhandara dzedzi vanofanira kuti vazodi vapiwe mhandara kwadzo, saka vanofosera kutesta mhandara dzedzi. Pane madzimai echikuru anotesta vana vaiva kuti mhandara here kana kuti kwete vanamati ipapo zvakare havatenderwi kuona matv havatenderwi kuva nemaselfonzi vari kunzi vatengese propati yavaya dzingava dzimba kana chii nekuti vatarisana nekenani itsva
mushure mekunge manzwa zvose zvinyunyuto izvi nekutyorwa kwekodzero dzevanhu makamboedzawo here kugara navo pasi muchitaura navo musati maenda neshoko rekuti mabhana chechi yavo
takambovadaidzana baba Ishmael gore rakapera musi wa 15 na 16 June kuti tiedze kuvaonesana nekuti aiwa pane Education Act inofanira kunge ichidzirirwa vana ngavaende zvavo kuchikoro uyezve mirawo yeculture yedu yenyika inofanira kuti iteedzwe vataonesana navo tikawirirana saka izvo hazvina kuitika takazodzokerapo zvakare musi wa 16 October ndopa vakatanga kukuradza kuti vanga vane ukasha vaakuti iwo inini mumboyani racz tsangano redu harina kurejista kwamuri vana vasiri kuenda kuchikoro ndedu tikupanana pachezvedu vana vedu vesangano saka ini munopinda papi ndopa tikakonana zvanzi kana zvakadaro titumireiwa muri kuti hurumende wacho iye auye ndopa tikambodzokera ndokunogara pasi ndokukurukura nevakuru saka musi wa 26 May inovasondera pfuura patikavadaidza kuti timboonesana navo havana kuzouya tikaita meeting saka ndovazoti aiwa chiregai kucharegerera munhu akadai achiendera mberi chienda munovhara chechi yake kana mavhara chechi yake vanhu vobva ipapo vononamata kana kumwe nekuti doctrine ingazoramba ichiendera mberi saka ndopa tikatarunga zuva ranhasi saka tasvikapo kuma10 ndobva taenda kupolisi ndokutaura nhau yedu ndobva tanzwanana saka patazoenda napo iye wanga achitonamata ndopa tasvika ipapo pataedza kuti tikurukure navo ndopa vazotanga kuva violend ndopa vatanga kutirova vanhu netsvimbo dzavo dzanga vakabata dzemushenjere saka patokuvara mapurisa vandinavo zvinoti paharare hospital sekutaura kwandi kuna vandinavo i5 vatokuvara nemutungamiri weharare anonzi Lamek Chitope atokuvarawo zvakanyanyisisa saka vari kutosonwa izvozvo kutaura kunoko ndezvakonzera muchidimbu kandomiri kuti kuite mhirizhonga kubudiriro sekubvunza kwavaita
imi sesangano reapostolic christian council of zimbabwe matambira sei chiitiko ichi tichiona kuti chiri kuitwa kubva kuvanhu vanotarisirwa kunge vari vane mwoyo munyoro vechitendero
zvatotishamisa chaizvo nokuti tanga tingatarisire ndosaka tianda nemapurisa mashoma tichifunga kuti sevanamati tinogona kutaura navo tikanzwisisana saka zvatotikadza nokuti vanga vakutoimba mavhesi avo ehondo ipapo vanga vachitoimba ekuti kuhondo saka tatadza kuzinzwisisa kuti kwakunamata irudzii ikoko
vanga vari mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reapostolic christian council of zimbabwe Dr Joseph Paganga vari parunare muHarare nestudio 7 Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutauriri wezanu PF varugare gumbo, varukurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzimbomira nyaya yekutsvaga zvigaro kana kutaura vatungamiri vavari kutsigira sezvo bato risati rapedza kuziya nyaya dzesarudzo. Bato rezanu PF rine sarudzo dzakakosha dzekongresi muna zvita. Pakongresi apa ndipo pachasarudzwa vatungamiri vatsva. Kongresi isati yaitwa pachaitwa imwe yemadzimai nevechidiki. Dunhu remashonaland west rakatotanga kuti riri kuda kuti mutungamiri webato varobert mugabe vatungamire bato kwemamwe makore mashanu mashoko aya akabva atsigirwawo nesangano reaffirmative action group asi vanoronga mabasa muzanup f vadidmas mutasa vanotiwo pane vamwe vari kushanda usiku kuedza kupidigura muteedzeri wavamugabe amai joyce mujuru panonzi pari kutemeranwa muvhu pavanhu vari kunzi vari kutsigira amai mujuru nevanonzi vari kutsigira gurukota rezvemitemo vaemarson munangagwa asi vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotsigira mukuzeya nyaya iyi tabata vagumbo kuti tinzwe nezvegadziriro yemusangano wavo
tiri kutogadzira tiri kutanga kuita mameetings yokugadzirira kongresi yedu inouya muna December muno muHarare veyouth league vachaita kongresi yavo muna August nevadzimai vachaita kwakonferensi yavo muna August tapedza izvozvo tichagara sepolit bureau sesenator committee kuti tigadzirire kuti zvichange zvichiitika kukongresi nezvipi nyaya yeagenda nyaya yeprogramu yatoda kuita nezvezvi zvinodikamwa tichandogara muna December toita izvozvo
tiri kuonawo vamwe vatotanga kutaura kuti vanodaiwo kuti vamugabe vakwikwidze tingati kutsvaga rutsigiro kwatotanga here vagumbo
zvokuzva kwandinoita ina kusati kwatanga asi kuti unozivanza nedzimwe nguva vamwe vanhu vangu vomanyira kutaura zvavanotaura idemocratic country vanhu varipi vane right yokuti vaite izvozvo but aelection handifungi kuti yati yatanga tichazoona kumazuva anotevera.
Saka nozo tarisa vanenge vachida kupinda musarudzo nemitemo yacho ibazi ripire bato renyu.
Committee. Ndo vanofanira kuti vange vachiongorora kuti Congress yedu inofambiswa sei.
Avo vanga vari mutauriri wezanupf varigare gumbo vari parunare muHarare.
Vatori venhau vanoshandira makambani akasiyana-siyana munyika varatidzira muHarare nhasi vachicherechedza zuva reWorld Press Freedom Day vachiti vanoda kubhadharwa mari dziri nani. Urongwa hwanhasi hwanga hwakarongwa nesangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists richishanda pamwe neUNESCO neZimbabwe Editors Forum. Urongwa uhu hwaifanirwa kunge hwakaitwa musi wa3 Chivabvu asi vatori venhau vakarambidzwa kuita izvi nemapurisa. Izvo zvinonzi zvakashorwa zvikuru negurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJonathan Moyo. Vachitaura paurongwa hwanhasi mutevedzeri wavamoyo vasupamandiwanzira vashorowo zvikuru kuita kwemapurisa uku. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 ataura nemunyori mukuru weZuji vaFoster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Vatori venhau nemaedita neshamwari dzedu nevanomirira ministry neveUNESCO vafora vachibva kumahofisi ekanzu reHarare vachisvika kuAfrica Unity Square. Ndasvika ipapo pakaita tikaita musangano wedu tikafara apa pane vatori venhau vanodzidzira kutora nhau nevanhuwo zvavo vanguva vachifarira zvazviitika ipapo zvikafadza zvikuru zvikadakadza. Vataura ipapo ndipresident weZimbabwe Union of Journalists Comrade Michael Chibeme na Secretary General Mnono Mukuru wevapepeti vemapepanhau Comrade Barnabas Todlana vachimirira Zimbabwe National Editors Forum. Ndobva kwazotaura mutevedzeri waminista weinformation vasupamandiwanzira uyo wamunozivawo kuti mutori wenhau. Saka aiwa hano zvafamba zvakanaka zvabuda imomo. Zvinhu zvakakosha zvikuru nokuti vatungamiri vemaedita nevatori venhau vataura kushikana kana kushungurudzwa kunoitwa vatori venhau kana vari pabasa nemitemo isina kunyatsoti twasu twasu inokonzera kuti vatori venhau vasungwe. Pakabuda nyaya dzokuti vatori venhau havasi kunyatsowana mugove kana mukoro unovainzana. Zvikabuda zvakare kuti zvakakosha kuti vatori venhau vawanisewo mukana wokuti vakwanisewo kutenga dzimba dzavo zvichiitwawo pamusoro pekuti pave nenational employment council iro richazova dare rokuti vatori venhau nevashandirwi vagare pasi vadzeye vabvumirane mari dzichatambirwa nevatori venhau. Saka ndingangoti hai zuva rafamba zvakanaka.
Vanga vari vaFoster Dongozi vanove munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists kana kuti Zuji vachitaura parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Vanhu vaviri vanonzi vaurayiwa mukuratidzira kwaitika muguta guru reCentral African Republic kana kuti ka reBangui umo mune mhirizhonga. Vaviri ava vaurayiwa mukurwisana nepfuti kwaitika muguta iri. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu vanga vachiratidzira vakapakatira zvombo varidza pfuti dzavo kumuzinda wevachengeti verunyararo avo vazoridzirawo pfuti dzavo kune vanhu vanga vachiratidzira ava. mumwe mutori wenhau audza VOA kuti vanhu vanga vachiratidzira vanga vachikurudzira mauto epasi rose kuti atorere zvombo chikwata chechimuslim cheseleka pamwe nechikwata chechikristo chinopikisa Balaka. Zvikwata zviviri izvi zvinozivikanwa nemhirizhonga iri kuitika mukati memasvondo ati wandei.
Mapurisa emumalawi anonzi aridza pfuti senzira yekuti vanhu vanga vachiratidzira vachiti mavhoti averengwe zvakare vaparare. Vanga vachiratidzira ava vapisa matai edzimotokari vakapwanya zvitoro muguta guru reLilongwe. Izvi zvaitika pamberi pemutongo wedare repamusoro pagakava rekuti zvakabuda musarudzo dziri kupikiswa zvobuditswa here pachena kana kuti kwete. Sarudzo dzemumalawi dzakaita mutauro inosanganisira kunonoka kutanga nekusachena kwegwaro revavhoti. Zvipingaidzo izvi zvakaita kuti boka rinoona nezvesarudzo riwedzere mazuva esarudzo idzi mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri wenyika iyi amai Joyce Banda vanoti sarudzo idzi dzaive nechitsotsi kusanganisira kubiridzira uye vamwe vanhu vachivhota kanodarika kamwe chete.
Mapurisa ekumaodzanyemba kweIndia anoti vamwe vanhu vaviri vasungwa vachipomerwa mhosva yekubata chibharo vanasikana vaviri vakawanikwa vakasungirirwa pamuti. Mumwe munhu anofungidzirwa kuti akaita izvi atori maoko emapurisa. Vasikana ava vakatsakatika nemusi wechipiri mushure mekunge vaenda musango kunozvibatsira sezvo pamba pavo pasina chimbuzi. Vagari vemudunhu reBadwen muUttar Pradesh vakawana mitumbi yevana ava yakarembera pamumango nemusi wechitatu. Ongororo yakaitwa iri kuratidza kuti vanasikana ava vakabhinywa.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe pamwe nemutungamiri weMDCT vaMogen Tsvangirai vari kutaurwa zvakanyanya pamusoro peutano hwavo nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika dzichiti zviri kuvaviri ava kuti vajekese kunyika kuti utano hwavo hwakamira papi. Sandra Nyaira weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vhidhiyo yakabuda mazuva apera ichiratidza vaMugabe vachisvika pachipatara kuSingapore yakakonzera kutaura kukuru. Ukuvo vanhu vakawanda vari kutaura pamadandemutande nezveutano wavatsvangirai mushure mekutadza kwavo kupinda misangano miviri yebato ravo. Vapo uchimosva vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. Vachimosva vanoti vatsvangirai navaMugabe vatungamiriri nokudaro vanhu vanoda kuziva kuti utano hwavo hwakamira sei.
Hapana chakanganiswa namapepa, hapana chakanganiswa neredhiyo, hapana chakanganiswa neTV. Zvavawana undozvo vanokwanisa kungotaura kuzama kutsvaga chokwadi kuti kuchigo chiri kumboitika ipapa. Vari kutogona kuti vanhu vazive kuti kana vanoti tiri vatungamiri zvechokwadi vanokwanisa rekuita basa racho mupfungwa nemunyama zvose.
Nyaya yeutano hwavaMugabe yakanyanya kunetsa mushure mekubuda kwemashoko anonzi akataurwa nevaimbova gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono kumumiririri weAmerica muZimbabwe vachiti vaMugabe vaiva nechirwere chegomarara. Ofisi yavaMugabe inoti utano hwavo wakamira zvakanaka uye pavanoenda kuAsia vanenge vachinotariswa maziso avo naana chiremba kuSingapore. Kutadza kwavaMugabe kunoviga Brigadier General John Zingoni uye kukanzurwa kwakaita musangano wePolitbureau vasipo kwakakonzerazve kuti vanhu vataure pamusoro peutano hwavo. VaJoy Mabenge vanoshanda neCrisis in Zimbabwe Coalition uye vachiongorora zvematongerwo enyika. VaMabenge vanoti utano hwemutungamiriri wenyika haufaniri kuvigwa.
Nyaya huru iri paipapa inhau yekuti utano hwemutungamiriri wenyika kana utano hwavatsvangirai semutungamiriri webato rinopikisa inyaya ine chekuita nevana veZimbabwe, nekuti vana veZimbabwe vanoziva kuti nyaya huru iri mumapato avo vaviri ava inyaya yatingati pachirungu succession. Nyaya yekuti kana umwe wavo kumapato avo akasiya upenyu ndiyani angazenge achibata matomu. Zvino chiri kunyanya kunetsa ndechekuti kumapato maviri aya nyaya yekuti ndiana anozotora kana umwe wava achinge arasiya upenyu inyaya iri kungoita sekuti nyaya iri muchivande. Ndosaka muchiona kuti panongonzi umwe aita mhopo kana kuti panongonzi umwe wavaiwa nemusana agwara, nyika yese inondengendeka nekuti vanhu vanenge vachityira kuti umwe wavo akange asiya upenyu kungava kuMDC kana kuti kuZANU-PF zvinenge zvichireva kuti zvinhu zvinosanduka zvakanyanya munyika. Ndosaka muchiona kuti vemapepanhau nesu isusu vagari vemuZimbabwe tinenge tichiona sekuti nhau yatinofanira kunge tichitevedza, nhau yatinofanira tichigara tichiziviswa kunzi utano hwevaviri ava hwakamira sei nekuti zvine chekuita nematongerwo enyika.
Vachimosva vanoti ZANU-PF navaMugabe vanomhura vanhu nekusavaudza chokwadi pamusoro peutano hwemutungamiriri wenyika. Vachimosva vanotiwo vatsvangirai nevamwe vavo havana chavadzidza kubva kuZANU-PF mukubata kwavari kuita nyaya yeutano hwemutungamiriri wenyika.
Hakuna private citizen inogara mustate house. Munhu unogara muimba yaprime minister yaakapuwa nehurumende. Munhu unoti kana achienda kumabiko edzimwe nyika unenge achinzi ex-prime minister weZimbabwe. Munhu unoti kana akamirapo unozoti president weMDC. Kana pane mamwe maonero anoita iyeye unozoti Morgan Tsvangirai. Saka ngaasarudze kuti unoda kui Morgan Tsvangirai here kana kuti president MDC kana kuti ex-prime minister Zimbabwe. Kana ungoti ex-prime minister Zimbabwe kana kuti president MDC hausisiri private individual. Watova munhu une public responsibility, public office.
Sachigaro weZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, vanoti nyaya yeutano inyaya iri pakati pemurwere nachiremba wake kunyangwe ari mutungamiriri.
Ndinoona kuti izvo kurwara kwemunhu, nyangwe munhu anozikanwa pasi rose, haisi nyaya yemapepanhau. Inyaya inofanirwa kutaurwa nachiremba nemunhu iyeye chete zvisina kupararira kune nyika yese. Kana munhu iyeye asina kutiudza kuti ndarwara nechakati, zvinonetsa kuti nyaya idzodzo dzibude manyuzepa. Tinoona semachiremba kuti izvo mashoko akadaro hazi mashoko evanhu vese.
Vachimosva vanoti chinonetsa muZimbabwe ndechekuti vaMugabe ndivo vakabata matomu zvese muZANU-PF nemunyika. Naizvozvo vanhu vanofanira kuziva kuti utano hwavo huri sei. Vanoti zvimwe chetezvo neMDC nekuti pakurwara kwavatsvangirai nebato rinorwarawo. Imwe nyaya yakatanga kunetsa nezuro ndeye mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri, avo vakafenda ndokubva vadona vari paurongwa wemapurisa apedza kudzidzira basa rechipurisa paMorris Depot. Vakawanda vachiri kutaura nezvechiitiko ichi, vamwe vachiti vaChihuri ngavachienda pamujikandigere. Hapana chinoratidza kuti mahofisi avatsvangirai navaMugabe angangochinja mabatiro aari kuita nyaya yeutano hwavo, izvo zvavakupa kuti vanhu vaite madiro ajojina mukukurukura nyaya dzavo mumadande mutande nemumabhawa sezvo vanenge vasina mashoko echokwadi. Sandra Nyaira, Studio 7, Washington DC.
Sangano reCommittee of the People's Charter, CPC, rinoti riri kurwadzikana zvikuru nekushaya kwavaWilfred Manda, avo vakarwira rusununguko rwenyika. VaManda vaizivikanwa nezita rekuti Dzinashema Chingura munguva yehondo uye vakashaya marimwe zuro. CPC inoti inoendesa mashoko enyara dzokumuri neshamwari dzemufi. VaManda vari kutariswa kuradzikwa mangwana kumarinda eGlen Forest muHarare masikati nenguva dzatu.
Nasi muchirongwa chinotarisa zvemimhanzi nemitambo, tabata muimba nemukurumbira Dr. Thomas Mukanya Mapfumo, uyo akabura nzimbo mbiri padamba refu rake riri kuuya rinonzi Danger Zone. Tinokutambirai nemufaro Mukanya pachirongwa chedu.
Aiwa, ndinotenda. Yesi. Shabini, shabini.
Mukanya, tiri kunzwa kuti makaburitsa remix yekambo kanonzi Shabini. Pane vamwe vari kuimba ipapa apa. Ndanani vamuri kuimba navo apa?
Pane musikana wechirungu pandakaenda kuSouth Africa pamanje manje nandi naye anonzi Natalia.
Chizvarwa chemuAmerica?
Ndiwewo muno muAmerica muno.
Makatanga kutsikisa naye rini?
Musikana uyu akauya nemumwe murungu anoridza madhiramu kumba kuno. Ine ndasingatomboziwawo kuti anoimba. Saka paakaindudzishwa kwandiri ndinduva ndangwa. Abva atondiimbira ipapo ndikati kana anogona kuimba zvikere. Uyu akauya nendingi neidea yendingi yeShabini. Ari panonzi Chale and DJ kuLA akauya nebeat irori iri. Saka because anocreata mabeat mahip hop music. Saka akauya nebeat irori. Ya akanditi tsonga kuteerera kunzi beat unorudziwa seiwo kuti tikaichinja song dai ndikaona zvichikodzera.
Kwa vanhu vari kuda music vanoiwana papi mukanya?
Vanoiwana pa ningi CD Baby pa website CD Baby ka. Ndoba inowanikwa ne version imwe yacho yamuri kunzwa iyo inonzi music vamwe vanoiona fanika iyo yacho ine title yekeni ye CD iroyo. Good song if you have been there we know kangonya zveiteereresa usangoteerera Shabini chete ka teerera kuti iyoyo ndakaita nemusikana wechiAfrican American.
Aiwa ndakati chiteerera dzese
iteerere kuti munyatsonzwa kuti pakape pane a lot of things akaitika ipo paya by naming iyoyo vana vabo mari vakatiikumbira vachida kuti havanoiteerera saka vanayo takavapa kuti vaiterere iyo that song inogona kuva song ichatondedza vamwe vanhu vakawanda.
Aiwa tinokutendai mukanya nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda Blessing.
Tinokutambirai nemufaro mukanya pachirongwa chedu.
Aiwa tinotenda Blessing.
Muchirongwa chedu cheLive Talk vateereri na 8:30 p.m. musakanganwe tiri kutarisa kurwisana kwakaitika pakati pemachechi kurwisana kwaitika pakati peimwe chechi yemapostori nemapurisa kubudiriro.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti vati tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pa web pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi Live Talk mofona pa namba dzinoti 1-202-617-2077.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mubudiriro munoita bata murefu bata mupfupi apo mapurisa anetsana nedzimwe nhengo dzechechechi postori.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu toksiya imina Sandra Nyera na Standekile Mhlanga.